Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 15 2018. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomira pamberi pekomishen yavakalema Moshande kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasinawo kukokwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemapato vozeya kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto gore rapera. Studio 7 yabatana nemedia center kuenda kunotaura nevagari vekwamutoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore mirizhonga yakaitika muHarare muna Nyamavhuvhu yakoka mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopindira nyaya yavari kupomerwa yekuti ndivo vakakonzeresa mirizhonga iyi. Asi nhasi vamwe vanachiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association vaburitsawo gwaro rinoratidza kuti vanhu vakawanda pane vari kutaurwa vakatopfurwa nemauto uye vakawanda vavo vaitya kuti vaende kunopa uchapupu vachifunga kuti vanogona kusungwa. Asi vachamisa vachitaurawo nevatori venhau vati havasi kuzomira pamberi pekomishen iyi kana vaMnangagwa vasina kushevedzwa. Mutore duwe nau, Thomas Chiripasi, anotipanya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vati vatambira tsamba yakanyorwa nasachigaro wekomishen iyi avo vaimbova mutungamiri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlanthe yekuvakoka kuti vazopa humbo kukomisheni. Mutsamba iyi iyo iri mumaoko eStudio 7 vaMotlanthe vati vachamisa vanofanira kupindura kumhosva yavakapomerwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni yavo wekuti ndivo vakakonzeresa mirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakazoita kuti vanhu vatanhatu vafe uye vazhinji vakuvare mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Vamwe vakumbirwa nekomisheni iyi kuti vazopa ufakazi mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South avo vaimbova nhengo yeZANU-PF vaShadrack Mashaya Mombe pamwe navaJim Kunaka vebato reNational Patriotic Front. Asi vachamisa vati havasi kuzonomira pamberi pekomisheni iyi kana vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vasina kushevedzwa kuzopa humbo kukomisheni iyi. Mukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi kuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa zvavakati zvaizivikanwawo navaChiwenga avo vaivawo zvakare gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika panguva iyi.
Tafunga kuti pamwe kuda pavatipfe vaMnangagwa vatipfe nemufaro patotoona kuti vatipfowo nyika yaponja neruvengo rwokuti unosvika kuti munhu akakukwikwidza akasaita kuti nyika yave nemhirizhonga anotozama kuti uve nerunyararo tichiragidzira runyararo iwo unoita dambudziko naye. Saka izvozvo izvo ndo patava pokuti tichada kuona tsamba yatapuwa kuti ivowo vari kushedzwa vachiwenga vari kushedzwa kana vachishedzwa tochiona manje kuti zvinhu zvinofamba sei nekuti kana vasingashedzwi kureva kuti pane dambudziko rokuti kuti komisheni ine kwayakarerekera kana isina kwayakarekera chiro akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vose vakataurwa zita ina nyina chokuwanda
mutauri wekomishoni yavamotlante vajohn masuku vaudza studio 7 kuti zvakanakira vachamisa kuti vamire pamberi pekomishoni yavo kuti vataurewo pavamire panyaya iyi vamasuku vati komishoni yavo ichiri kuongorora kuti vamunangagwa navachiwenga vomiswa here pamberi pekomishoni yavo
vanhu vari kushedzwa panguva inenge yakakodzera saka hatingati vachauya kwanda vauye
gweta uye vashanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vaudza studio 7 kuti vachamisa vasungirwa nemutemo kuenda kunomira pamberi pekomishoni yavamotlante iyi kana vasingade zvichitevera kukokwa kwavaitwa vachiti tsamba yatumirwa vachamisa iyi harisi gwaro riri pamutemo rinovasungira kuti vamire pamberi pekomishoni iyi kana kuti sapina
pamutemo vane mvumo yekuramba kuenda havasungirwe nemutemo kuti vaende nenzira yekuti vangokokwa chete
vachamisa vati ivo nebato ravo havasiriwo vakaudza vanhu vakaratidzira musi uyu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira
it was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released it was stupid because they then opened themselves for attacks and for manipulation I think whoever demonstrated they have their right but I feel that it was not called for and that's my view I'm not insulting them but I have a right just like any other because it was premature it was strategic
kunyange hazvo hurumende ichiti kwakafa vanhu vatanhatu musi uyu masangano akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika gumi sezvo vamwe vakapfurwa ava vachinzi vakafa vachiendeswa kuzvipatara ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Papira gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto nevamwe vanhu veruzhinji. Musi wa15 Mbudzi 2017 mauto panguva ino ainge akakomberedza imba yavaMugabe yeBlue Roof kuBorodio muHarare uye zvimwe zvivakwa zvose zvehurumende vachida kumanikidza vaMugabe kuti vasiye chigaro. Mauto panguva imwe cheteo aitsvagawo mamwe makurukota ehurumende akaita sava Xavier Kasukwere, Dr. Ignatius Chombo, Mozvinafundo, Jonathan Moyo nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti nyaya dzedemokratization kana kuti dzokusungunuka mumatongerwo enyika neupfumi hachisi chinhu chinoitika zuva rimwe chete iprocess inotora nguva yakareba asi process yacho ichitora nguva yakareba pane masteps akakosha anofanira kuonekwa achiitwa kuti tionekwe kuti nyika iri mugwara rakanaka here chekutanga chiripo ndechekuti kubva kwakaita vaMugabe chero nzira yavakabviswa yanga isiri nzira yakanaka asi chinhu chikuru mugwara rekuti nyika iite democratic transition asi dambudziko rakaitika nderekuti kuenda kwaMugabe chiri chinhu chakanaka nekuti utongi hwavo hwanga husingachabetseri nyika nekuti vanga vachitonga zvemumbimbi ndoga nekuti vanga vakuita politics dzemhuri yavo nekuti vanga vachiita zvinhu zvecorruption zvekumbunyikidza vanhu matanha anotorwa navo munangagwa kuti vasiye maitiro avaMugabe ndo anyangadza ndo aita kuti vanhu vaone sekuti hapana zvazviri kureva plus masystems aishandiswa navaMugabe mainstitutions aishandiswa navaMugabe kuita utongo hwavo haana kubviswa navamunangagwa saka izvezvo zvinopa kuti tione sekuti hapana movement yaitwa kuti tigadzirise utongi hwavaMugabe nemapolicies avaMugabe nemainstitutions avaMugabe avaishandisa kuvhiringidza utongi hwejekerere nekuti ikonomi yenyika isaenda mberi vamunangagwa vasati vadii vaita izvizvo vanongotaura chiri kuti Zimbabwe is open for business I am under corruption
saka kuti munyika munyatsouye shanduko chii chinoda kuitwa nevanhu vezimbabwe
chinofanira kuitwa nokutanga navamunangagwa kureforma zano vamunangagwa vanofanira kureforma zano sekureforma kwakaitwa the Chinese Communist Party naZheng Jiaping pakabva vamao vamwe vanhu vanga vachitoita zvekorapisheni vamwe vakatoitwa maexecution jaikoe muchina ina hanga handisi kuti munyika mangabitwe maexecution but problem iripo ndekuti vanhu vari korapti vanotosamba nevanhu veutungamiri hwemuzano. Saka zano inofanira kurifoma. Henu munyika vanhu vanofanira kuramba vari pachokwadi vachitaurira utungamiri, telling truth to power, kuti aiwa izvi handizvopi.
Dr. Pesuai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, vanga vari parunare muJohannesburg makare. Vagari vekwaMutoko vanoti hapana chavari kuwana kubva pakucherwa kwematombo eblack granite kubva munzvimbo mavo, uye vanoona sekuti izvi zvinokonzerwa neutungamiri hune uori uye hwakaipa. Vagari ava vanga vachitaura pamusangano wanga uchiitwa neStudio 7 Media Center pamwe nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center paMutoko Center, vagari ava vati kubvira pakatanga kucherwa matombo aya kumakore kuma1980s, nzvimbo yavo haisi kusimukira. Vatiwo nzvimbo yavo iri kutoparadzwa uye migwagwa yaparara sezvo makambani anochera matombo aya asiri kugadzirisa migwagwa. Chimwewo chinosuwisa chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti vagari ava nekanzuru yemutoko havazivi huwandu nekukosha kwematombo aya sezvo pasina michina yekuyera matombo aya paanobuda munzvimbo iyi. Vaimbo vekanzura mukanzuru yemutoko vashemukativu vati zvinosuwisa kuti kusvika pari zvino hapana muchina kana kuti weighbridge kuti kanzuru ione huwandu hwematombo anobva munzvimbo iyi.
Pamariri kutaurwa iyi ndizo benefit yeyo unofanira kuziva wanoyera sei weighbridge dai yakawakwa pamutaizogona kuti tizo ziva kuti vanocharge sei pakuremu neuwandu huri kutakurwa hwedombo rinenge richiita sei. Ndiyo kamari kainzi dola paicharjwa pakirogiramu yeyo.
Vatiwo vagari vemaMutoko vanofanira kubatana kuti vaone kuti zviwanikwa nezvicherwa zviri munzvimbo mavo zvinotengeswa sei pamwe nekuona kuti vaona mugove wavo.
Kuti ngatitarisei zviwanikwa zvedu tirege kutarisirwa nevanobva kusaidi. Isu wacho vagakuru madzishe ndo vanotera mutsika dzedu. Zvinhu zvinobva mavari zvinomainiwa mavari zvinofanira kunge zvichibhenefita zvosiya kundutso muvagari, asi hazvisi kubhenefita.
Vati vanhu havafaniri kutarira kubatsirwa nevatungamiriri vachiti vatungamiriri vacho kusanganisira madzishe ndivo vane uori hwatadzisa kuti nyika ibudirire. VaKingston Ngururu vati zvakakosha kuti vagari vabatane voenda kuhurumende kuti vapiwewo nzvimbo yekuchera matombo aya kuti vasimudzire nzvimbo yavo.
Zvine chifunga ini ndezvekuti dai zvaiita vanhu vagara pasi kutungamirwa maMutoko madzishe nemasapu kwaitwanikwa makomuniti plans iwayarejesi kutandaivenga vavati vaone maplans avo aripoiwayo tinogona panogona kugadziriswa. Isi toone tine chikamu chokuziva kuti maMutoko matombo ari kutorwa tine sheya yedu, kana yauya mariro yazvina basa richishoma zvakadii, asi ikaungana kuti taimu inotibetsera pakutiziro paMutoko.
Mumwe mugari ataura pamusangano wanhasi ati nhamo dzese dzakatarisana nevana veZimbabwe dzakaita sekusabatsirikana nezviwanikwa munzvimbo dzavo dzinokonzerwa neutongo hwakashata kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumasabhuku.
Utungamiri hwedu huri accountable kwatiri here? Unogona here kuti tikasangana nawo tigonokuvabvunza kuti koizvi zvakafamba sei, koizvi zvakafamba sei? Inini ndiri kuti end of the day isisu vagari indofunga ndisine mhosva nokuti tinotora vatungamiri vedu kuvaita vana Mwari. Hatigone kuvabvunza kuti koizvi makazviitirei, izvi makazviitirei? Chatinogona kungovarumbidza.
VaMapango Mapengo vatiwo zvakakosha kusarudza vatungamiriri vanosvitsa zvichemo zvevagari kumusoro nekugadzirisa, vachiti izvi hazvisi kuitika pari zvino.
Ndinoona kuti dambudziko redu tinosarudza vanhu nenyaya dzekuti uyu munhu aiwa nhingi vebato rakati, saka ngaakuenda hadangwe asika zvaanoziva ngaakuendemo. Kana apinda muya hatizozovanobvunza kwaidezi dzese dzinodzigama kusvika dzaita sei.
Zapera, ana zvaro kunza.
Nyanzvi munyaya dzemabasa ebudiriro muzvare mesi madzimure vati zvirikitika kwaMutoko zvinosuisa, asi vati chinofadza ndechekuti vagari vava kuda kushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko avo. Gore rapfuura paramende yakaita ongororo yekucherwa kweblack granite kuMutoko neMudzi, ikakurudzira hurumende kuti ione zvaingaite kuti vanhu vekwaMutoko vabatsirikane kubva pazvicherwa zvinobva mudunhu mavo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Senda, ndini Godwin Mangoja.
Tichiri panyaya iyi, regai timbonzwewo zvimwe zvataurwawo nevagari vekwaMutoko ava.
Ini ndinoitwawo Mesi Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno maMutoko. Tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo, but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze, richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo, nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinondipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi? Tiri kutadza papi isusu? Todini sevanhu vemucommunity?
Ini ndetwa Steven Zenda, ndabva kuward 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo, pandandoda kuti ndizivo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri we something muno maMutoko, nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here kana kuti emaMutoko? Tine, I know kuti tine 3 constituents dziri muno maMutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodze here kana kuti inobenefita 1 constituent? Inowa ine mamainzi yayo at granite?
Ya, mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handiti tiri kuona kuti granite riri kutorwa richiendesa kuna naGermany kunzvimbo dziri overseas. Kure stereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka maMutoko munomu kuti singoti 1 constituency iyoyo chete ibenefiteka, ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita neMutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena. Zvichinyatsokuitwa negwara kwaro, Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema. Zvekutoti Mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita, including Zimbabwe yachona, tisati tatomboenda kunze kwesoko. Nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma, but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu haisi hausi mubvunzo, asi kuti ndakutaura nevanhu vekwaMutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yavana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds, asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu zvakanaka. Inini ndotanga nokupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yekungoti iri kuno kwaMutoko ndeyedu kuvanhu vekwaMutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubhenefita kubva kublack granite. But chiri kuti tazisa kuti tibhenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunza.
Avo vanga vari vamwe vagari vekwaMutoko vachitaura neStudio 7 paurongwa hwanga hwaitwa iwo neStudio 7 yakabatana neMedia Center uye muzinda weZimbabwe, muzinda weAmerica uri muZimbabwe. Tinotenda zvikuru kune vose vapinda muchirongwa ichi.
Mutoko oye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepaMutoko Center. Tigotendawo zvekare vechecheche oye, kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 Mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 Mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare kubva na half past 6 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Munyaya yatiri kunzwa pfungwa dzevanhu nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzematongerwo enyika nezvekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Nhasi tine hurukuro navamadhoc Chivasa, vanova mutauriri webato rinopikisa reNCA, uye muzvare Linda Masarira, vanovawo mutauriri werimwe bato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Totanga kunzwa kubva kuna muzvare Masarira nezvekuona kwavo nezvekubviswa kwavaMugabe kuti kwakabatsira here.
Chekutanga chandingada kutaura chandinoona chashanduka kubva pakabva vaMugabe pachigaro ndechekuti political space kana mararamiro edu atinoita tichitaura nezvematongerwo enyika akasununguka kupfuura nguva yakanga ina vaMugabe vachitonga. Nguva yakanga ina vaMugabe vachitonga zvainetsa kuti vanhu vakurukure zvakasununguka nezvematongerwo enyika, sezvakuitika mazuva anojiro ukapinda mukombi, ukapinda mubhazi, ukaenda kupi, vanhu vanenge vachitaura vakasununguka nezvematongerwo enyika. Chepiri chandinoona zvangu chakati shandukei mabatirwo ebasa rehurumende ari kuitwa. Tinoona kuti vaMugabe vaingova munhu aingomuka mangwanani vongotaura kuti nhasi kuri kuitwa zvakati. Asi chandinoona chakati siyanei pana vaMunangagwa ndechekuti vanozama kuti vaite vachitaura nemastakeholders kuti apa todii, tofamba negwara ripi. Asi chandinoona chisina kushanduka zvamuchose inyaya yehuori. Nyaya yehuori inenge iri kunetsa hurumende yedu. Hurumende yaMugabe yange ine huori, iripo ine huori, uye mutungamiriri wenyika vaMunangagwa vanenge vari kutambudzika kuti vagone kunogadzirisa nyaya yehuori yauraya nyika yedu yeZimbabwe.
Vachivasa, munoonawo sei nyaya?
Semaonero edu sebato rinopikisa reNCA, tinoona sekuti hapana chatichanyaya kuchinja kubva kutongo waMugabe kuchinda kune waMunangagwa. Ndonga zviri pachena kuti vanhu havakangofanana. Tikatarisawo titarisa paurombo hwemunhuwo zvake anenge ari munyika, tinoona kuti hapana chatichanyaya kuchinja. Mari ichiringonetsa kuwana, mabasa haako, mune kutambura kwakawanda munyika. Vanhu vakaenda kuzvipatara, havawani mushonga. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tinoona kuti no, hapana chatichadi chachinja. Nyaya ingoripo ndeyengoti hurumende yavaMunangagwa, chakangochinja ndengoti pane hurumende yeZanupiefu yakutungamirwa navaMunangagwa. Hurumende iyi haina chayakatonyanya kutosiyana neyavaMugabe yavapo yaya. Zviri pachena kuti kuvana veZimbabwe kuti tikanyatsokutarisa kusiya kwezvishomani nezvimwe zvanga zvichitaurwa nehazvanzi yangu Linda izvo, zviri pachena kuti vopano kwatawanikwawo pachinzi pachinjawo zvimwe zvakaita sokuti pamwe hapana kumbunyikidzwa kwakanyanya nezvimwe zvakadaro. Asi kuti tikatarisa futi panyaya idzodzodzo, kune zvimwe zvinenge zvitonziwo zviri kuitikawo kunzi hurumende haisati yatomuya kuchinja kune kodzero dzevanhu, kuti vanowanikwawo futi vachimunyikidza kodzero dzevanhu. Saka sekuona kwedu isu seNCA, toona sokuti ha chinoda kutochinja ihurumende yeZanupiefu. Asi kuti hatingaexpecti kuti panganzi pane chenji kana kanzi ingori ZanuPF ingoripo iyoyo. Tangochinja ndechengoti mutyairi webhazi ndiye angosiyana. Bhazi richingori rimwe chete iroro, ritori bhazi ratongoziva kuti amavhiri aya arigona kuchinja, mudhiraivha wacho unogona kunge uchikwinisa kuside drift iroro, richingori bhazi rimwe chete iroro.
Todzoka kwamuri muzvare Masarira, mungati chakaitika muZimbabwe ichi kupidigurwa kwehurumende nemauto here kana kuti nevanhu?
Chokwadi chaicho ndechekuti vanhu vakashandiswa nemauto. Asi nguva yandaitaura ini saLinda ndisina kumirira bato reMDCT gore rakapfuura kuti zvinhu ngatitei tichiziva kuti zvichange zvakamira sei, ndakatukwa zvikuru pasocial media apa ndichinzi aiwa ndoiyoyi nguva ngatibvisei munhu chero tichimubvisa nenzira yakadii. Ndizvo zvainge zvakakoshera vanhu panguva iyoyo. Asi kuti tcharamba tichida kudzamadzama mune chiitiko icho chakatoitika kare, hachisi chiri chinhu chichiri neuremu. Asi zviripo pari zvino pazuva ranhasi sevana veZimbabwe, pakuti tava nemakore mazhinji kuti chingoona kurwisana kwemapato mukati menyika ino, asi hapana kumbobvira pakaita shanduko kapararamiro echizvarwa chemwana wemuZimbabwe agere kumaruwa kana kuti agere kurokesheni kana kunzvimbo yakadzikisirika. Icho ndochinhu chakakosha chataakufanwa kuti titange kutarisana nacho, kuti tosimudzira sei raramo rezvizvarwa zvevana vemuno muZimbabwe vari kutambudzika vasina chouviri, vari kutadza kubata kana one bond note. Kune vamwe vasatamboribata vasina kana kumbosevenza kana kuita payslip. Ndinofunga ndiyo nhaurwa yakakosha yatinofanira kutanga kutaura nezvayo, kuti vana vezvizvarwa zvemuZimbabwe vosimuka sei, vobatana sei, kuti vativa kune hurumende iripo kusvika muna 2023 tiri kuda mabasa, kuda chehuviri, tinoti kuroraramawo zvakanaka tienda kuzvipatara kune mishonga, nekuti dambudziko ratinaro randakaongorora sevana veZimbabwe netoda kuramba tichitaura zviri shure, toramba tichitaura zviri shure tikanganwa zvanhasi neramangwana, zvirizvo zvakakosha zvinofanira kuti zvigadziriswe.
Touyawo kwamuri vachi vasati tichipeta nyaya iyi, mungati vanhu vakashandiswa here namauto kana kuti zvanga zvakakodzera kuti vamugabe vaende nei, ipi zvaionzira?
Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kutonzwisisa kuti dambudziko riri muno munyika ndekuti zvinhu zvese zvinoitwa nevana veZimbabwe vakawanda vachitenderana. Zvizhinji zvachozvo ndozvinozoratidza kuti ndizvo zvinoita kuti nyika isaenderera mberi. Hakazikoke kutanga vachiita zvinhu zvakadaro. Tikatarisa chiro kumasure kwese uku, constitution yavakavhotera isusu seNCA tidaiwa maakuvhotera mutemo wakashata. Konsini yoi kavoterwa, ndofunga kuti takaona mashatura yakaita paelection yadarika iyi yaakuzoapplywa. Saka dambudziko riripo nderekuti vana vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti zvinhu zvematongerwo enyika hazvisi zvokungowira nekuti vakawanda vari kuti zvakati.
Mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhoc Chivasa, manzwawo zvakare kubva kuna muzvare Linda Masarira, vanwawo zvakare mutauriri webato rimwe rinopikisa reMDCT rutungamirwa naDr Thokozani Kupe. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Munau dzemitambo, vamwe vatambi veZimbabwe Warriors vakatanga kuenda kuLiberia kumutambo weAfrica Nations Cup uri kutambirwa muMonrovia nemusi wesvondo nezuro. Vatambi vanotambira munyika ndivo vakasimuka, asi vamwe vanotambira kunze vari kutarisirwa kungobva kwavanotambira vakananga kuLiberia. Zvichakadaro, chikwata chetriangle chatarisana nemakwikwi emuAfrica eCAF Confederation Cup mushure mekutora mukombe wechibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Triangle yakawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, uyezve vachamirira nyika mumakundano e2019 CAF Confederation Cup. Murairidzi wechikwata ichi Taurai Mangwiro anoti vakavimbiswa nevanovapa mari kuti vachakwikwidza makundano emuAfrica aya ayo ari kutanga muna zvita gore rino. Triangle inopiwa mari netongat bullets iyo inobika shuga muZimbabwe. Muteveri wemashuga Sugar Boys vamishekidziva vanoti vari kutarisira kuti chikwata chavo chichatamba zvinodaka dzamuAfrica nekusvika mumin league stage yemakundano aya. Zimbabwe yaive isina mumiriri makwikwi eCAF Confederation Cup egore rino mushure mekunge Harare City yakabuda makundano aya nemhaka yokushaya mari. Dynamos ndiyo ine mukurumbira makwikwi emuAfrica mushure mekusvika mufinary yeCAF Champions League muna 1998 nemumasemifinary muna 2008. Asi pamakore gumi apfuura zvikwata zvemuZimbabwe zvanga zvichitatarika makwikwi nevekune dzimwe nyika. Capes United ndiyo yakaitawo zviri nani muna 2017 apo yakasvika mumin league stage yeCup Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu che Live Talk Women's Forum nasi na 8 p.m. Tichange tichitarisa nezvekubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe tichiona kuti pane zvachinja here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.